This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gurume 14, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato eZimbabwe People First ne Transform Zimbabwe orwiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Mubatanidzwa wemachechi woita urongwa hwekusangana nevakuru muhurumende pamwe nevanopikisa hurumende kuitira kuti vazeye zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Vanorarama neHIV/AIDS vokumbira hurumende nemasangano anobatsira kuti vawanirwe chikafu sezvo mapiritsi emaARV avari kunwa achida kuti munhu ange akaguta.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato idzva rinopikisa reZimbabwe People First rinoti rinoshoropodza zvikuru mhirizhonga yakaitika kunhengo dzaro mukupera kwesvondo mumusha weGlenview. Bato iri rinoti mhirizhonga iyi yakakonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo vanoti sebato havana kufara nazvo sezvo ivo vari bato rinoda kuvaka uye richiita izvi murunyararo. Vanhu vana vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi uye vanonzi vachiri kurapwa. Bato idzva iri rakanga raronga musangano waro nemugovera muGlenview, asi vanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF vanonzi vakauya vakatanga kukanda matombo pamwe nekuparadza dzimotokari, izvo zvakaita kuti musangano uyu usaenderere mberi.
Nhengo dzePeople First dzinoti dzakakwanisa kucherechedza vamwe vanhu vakavarwisa ava sevanhu vavaimboshanda navo kuZANU-PF. Studio 7 aina kukwanisa kubata veZANU-PF kuti tinzwe divi ravo. Asi vagumbo vanoti vanotenda zvikuru mapurisa nekukwanisa kwavo kuparadza mhirizhonga iyi nekukasika.
Chokutanga ndechekuti isu tiri vanhu vanoparidzira nyaya dzorunyararo mumatokeko enyika. Hatifungi kuti mbere ndiyo inogadzirisa zvinhu. Chinogadzirisa zvinhu ipfungwa dzako, maitiro ako, nekupa gwara rokuti vanhu vanoshanda sei muZimbabwe. Tiri vanhu vanoda kubatana kwavanhu veZimbabwe, nokuti tinofunga kuti tese tiri munhamo iri kuitika muZimbabwe. Saka hativoni zvichibatsira kuti kana uchinotaura navanhu uchivataurira zvinokunetsai, vamwe vouya namatombo vachikuposherai vachida kuti vavayambure musangano wenyu. Hatifungi kuti chinhu chakanaka. Zvinoitiwa navanhu vasina pfungwa dzakati kwane.
Pane vamwe vari kutiwo muchiri mubato reZANU-PF maiudzwawo nevemapato anopikisa kuti tiri kutambiswa chamutavanhava neZANU-PF matee tichiita misangano yedu iyi. Muchinge maipokana kuti aiwa hakuna zvakadaro, maakutambira here kuti bato reZANU-PF ibato ragara richizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga?
Haizvo taizvivona taizviziva, asi kana uno musangano unenge uchitsigira ka musangano wenyu iye unenge usingazivi zviri kuitika pasi. Asi tinongomba kuti zvinhu zvakaitika zvataa tisingafungiri.
Mungaona zviitiko zvakadai zvichikukanganisa here mune ramangwana mukuumba bato renyu nekutsvaga rutsigiro?
Hai, izvo nyange zvikaitika takatozvipira kare izvizvo. Takaguda nyika ino, tiri vanhu vorosununguko, saka hapana chinohlisa ichi.
Munoona mapurisa danho raakatora rakakufadza here nekuti tinonzwa kuti ndo vakazopedza kurwisana uko?
Tinofara zvikuru nebasa rakaita namapurisa.
Mutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo vari parunhare muHarare. Zvichakadaro, rimwe bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti nezuro nengo dzaro dzevechidiki nanhatu dzakambopambwa dzakazoregedzwa mushure mekunge dzatochwa nevanofungidzirwa kuti nengo dzezano PF pamwe nenengo dzechiuto mbiri nemupurisa mumwe chete. Mugwaro raraburitsa nhasi, bato iri rinoti nyaya iyi yakamhangarwa kukamba yemapurisa epamakoni nezuro wakare. Ukuwo mumwe mugari wemuHarare vazomuhlaba mbanje vanoti vanoshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika vachiti kana ikasamiswa nechimbi chimbi inogona kuzodarika mhirizhonga yakaonekwa muna 2007-2008.
Shamari, iyo inyaya yakaoma. Zvauri kuti mhirizhonga izvi, dambudziko ravapo nderekuti ZANU PF mava neconfusion yakawanda. Saka makaona iko zvino takaita problem kuGlenview. Bato rana mai mujuru vachidisturbiwa, NDC yakapindawo pakaoma nemarali avo, tikaenda kuchitungwiza the same. Hakusi ikoko kwega, tikaenda kumamwe matowns, zvinowanikwa izvozvo. Saka I think that confusion yemhirizhonga ikai yava kutonyanya. Saka hatichatombozivi kuti zvino zvatatarisana maelections a 2018, tinogara tichifunga mhirizhonga ya 2008.
Tichitarisa mhirizhonga yakamboitika muna 2007-2008 yakasiya vanhu vakawanda vakuwara vamwe vachirasikirwa neupenyu, mungatarisira here kuti mhirizhonga iyi yesarudzo dzatatarisana nadzo ingangosvika ipapo kana kupfuura?
Ikanonoka kucontrolwa, of which it's possible kuti haikuna anogona kuicontrola because vane vanofanira kuicontrola ndo vari kuipesvedzera. Saka inogona kupfuura ipapa. Tisingatotarisi People First, tinotarisira kuti kune zvimwe zvichaitika imomo. Muchaona kuti mapato ezvematongerwo enyika amwe anenge achiopoza ZANU PF anenge ati wandei. Saka ZANU PF inogona kubudisa shamu hombe manje yakapfuura ya 2008.
Avanga vari mugari wemuHarare vazomuhlaba mbanje vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mubatanidzwa wemachechi makuru munyika unoti waumba komiti ichasangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vanopikisa kuti vataure nezvemamiriro akaita zvinhu munyika izvo vanoti zvaenda kumawere. Izvi zvinotevera kubuda kwavo negwaro kana kuti communique yakanzi The Zimbabwe We Want, Taking the Process Forward.
Machechi aya anoti Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, ne Union for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe. Mugwaro iri vemachechi avasikuruma vachifuridzira uye vari kubuda pachena kuti nyika yave kuda utungamiri hutsva. Machechi aya anoti weZimbabwe yaenda kumazivanda dzoka nenyaya yekushaya utungamiri, uori, kutyorwa kwemitemo, kusatevedzera utongi hwejecherere nezvimwe.
Machechi aya ari kutiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ijidzane nedzimwe nyika kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemabasa, kuzadzikisa zviga zvebumbiro remitemo uye kugadzirisawo nyaya yeminda. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvakakosha kuti vemachechi vataure zviri kunetsa munyika kwete kuramba vakanyarara. Mukuzeya nyaya iyi, tabata munyori mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference, Father Frederick Chiromba, kuti tinzwe nezvegwaro iri.
Sokuziva kwenyu, masangano akanyora gwaro muna 2006 vachitsanangura nemaonero avaita zviri munyika, uyewo vachingotsanangura kuti vangade kuti Zimbabwe iwe nechimiro chakaita sei muna 2006. Pakatapa kubvira nguva iyoyo masangano anga akatinyararei zvavo vachingoongorora zviri kuitika, asi masangano anga asati apedza basa iroro. Ndosaka iko zvino mugore rino masangano achiona kuderera kuri kuita upenyu hwevanhu uye kuoma kuri kuita zvinhu. Masangano akatiwo hanga tichinyatsopedzisa gwaro riye ratakatanga muna 2006, nokuti mugwaro imomo tinoona kuti mune mhinduro dzezvinhu zvatakusangana nazvo iko zvino.
Asi vamwe vangade kuziva kuti sei machechi anga akanyarara nguva isei zvinhu zvichienda kumawere.
Panguva yose tingati masangano anga asina zvokuti zviya akangonyarara. Masangano anga achingobatsiridzapo nepapo achingoedza kuti pamwe zvinhu zvinyatsofamba nenzira yakanaka. Tinoona kana kuti pakanyorwa constitution yenyika masangano aivemo zvakare. Tingati kana constitution iyoyo yaka chinhu chakanga chakurudzirwa namasangano mugore ra2006 muchinyorwa chavakaita ichocho. Saka kubva nguva iyo machechi anga achingoita zvakasiyana siyana zvokubatsira. Saka iko zvino tingangoti apa masangano achiona mamirira aita zvinhu vakada kungoti dai hurumende yangoedza kubata zvose zviri kuomera vanhu muupenyu hwavo vachiedza kugadziridza. Ndo zvakazoita kuti pave nekunyorwa kwegwaro iri kwecommunique yakaburitswa iko zvino.
Pane urongwa here hwemasangano emachechi aya hwekuti vange vachisanganawo nevatungamiri venyika?
Hongu, urongwa huripo. Nokuti iko zvino tinoona kuti zvinoda kugadzirwa zvacho zvinoda kutoti ivo vatungamiriri vemasangano vagare pamwe chete navatungamiriri venyika vachiedza kuonesana kuti vangabatsirana sei. Nokuti ibasa redu tose, ungave kuvatungamiriri venyika kana kuvatungamiriri vedzisvondo, kuona kuti vanhu vagarika zvakanaka uye nyika yedu yanyatsobudirira. Saka pane chido ichocho chekuti tisangane navatungamiriri. Tingati pari zvino masangano ari kutoedza kutogadzirisa maappointments iwaya kuona kuti tingasangana rini tichikurukura zviri mugwaro irori.
Munyori mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference Father Frederick Chiromba vari parunare muHarare.
Mutongi wedare raMagistrate Mugweru ari kutarisirwa kupa mutongo wake mangwana pachikumbiro chameya weGweru vaHamutendi Kombai pamwe nemutevedzeri wavo vaAtuelo Machikorauta uye munyori weguta vaDanielo Mutavo chekuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vatatu ava vari muusungwa kubva nechina vachipomerwa mhosva yekushandisa mari dzekanzuro zvisiri pamwero. Asi vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Uwandu hwevanhu vafa muIvory Coast hwasvika pavanhu gumi nevasere zvichiteverwa kurwiswa kwavakaitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheJihadist munzvimbo yemafaro inoshanyirwa nevakawanda iri kumahombekombe kweIvory Coast. Gurukota rinoona nezvomukati menyika vaHahmed Bakayoko vati vanhuwo zvavo gumi nevashanu pamwe nemauto matatu ndo vakafa mukurwiswa kwemahotera matatu muguta reGrand Bassam. Vativo varwisi vatatu vaive nepfuti vakafavo muchiitiko ichi.
Munhu anobva kuAmerica uye ari nhengo yeIslamic State azvipira kumauto echikedish ari kumaodzanyemba kweIraq pedyo neguta reSinjar. Sabaz Hama Amin, mukuru wemauto echikedish Peshmerga muIraq, audza VOA kuti mauto ake aona Mohamed Jamal Qais apo anga akachengetedza nzvimbo yavo nhasi. Qais anga ane residence rekutyaira remuVirginia.
Vanorarama neHIV AIDS vari pamapiritsi ema antiretroviral drugs kana kuti maARVs vanoti vari kukumbira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vavawanire chikafu chakakwana sezvo mishonga yavari kunwa ichida kunwiwa nemunhu anenge adya chikafu chakakodzera. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Muzvare Ulidis Mapranga vane makore mashanu vachirarama neHIV and AIDS uye vari kunwa maARVs. Muzvare Mapranga vanorarama nekutenga zvinhu muHarare vachinochinjanisa nezvirimwa kana kutengesa nemari kumaruwa akatenderedza kudare Harare. Asi vanoti bhizimusi ravo harisi kuchafamba semazai ese gore rino nekuda kwenzara. Vanoti zvavakukanganisa utano hwavo sezvo vasingachawani zvekudya zvakakwana zvinovaka muviri. Muzvare Mapuranga vanoti mapiritsi avanonwa anoda chikafu chakakwana, asi nekuda kwenzara yegore rino vanogona kuzotadza kuramba vachinwa mapiritsi aya.
Gore rino zvakatiomera chaizvo nekuti chikafu chishoma. Sesu vanomwa ARVs zvakatotiomera zvokutambura chaiko. Nekuti pasina chikafu chakakwana mapiritsi achona anogwadza zvokuti dzimwani dzenguva unotombofunga kuti kuda kurega kuri nani. Nekuti ukangwamo pasina chikafu chakakwana anogwadza mapiritsi achona.
Izvi zvatsigirwa navaita ichizema avo vatiwo dai hurumende nemasangano anobatsirawo nechikafu vatarisawo vari kurarama neHIV and AIDS voiswa pazvikamu zvinoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Gore rino chikafu chishoma nenyaya yenzara yakaitika iyi. Saka kune isu vanomwa maARV. MaARV anoda chikafu. Saka kana pasina chikafu mapiritsi acho hazvinyatsofamba zvakanaka.
Vastanley Takaona vesangano reZimbabwe HIV and AIDS Activist Union Community Trust avo vanoraramawo neHIV vanoti mapiritsi awo anorwadza zvikuru akanwiwa pasina chikafu. Vanoti nenzara yakatarisana nenyika vamwe vari kurarama neutachiona vanogona kusazonwa mapiritsi aya kana kutourawa nawo nenyaya yekushaya zvekudya. Vatakaona avo vavapa mapiritsi anonzi second line drugs vanoti kunwa mapiritsi aya pasina chikafu zvine njodzi huru.
Muonere watiri kuita panyaya yekushayakwa kwechikafu munyika tinozvitambira kuti chikafu chiri kushayika, but dambudziko riripo kwatiri manje. Ukatarisa workforce chaiyo chaiyo yevanhu vari kushanda muZimbabwe vazhinji vacho vari pamapiritsi, vatoti vashandi chaivo chaivo, vanhu vanga vakumwa mushonga yavo zvakanaka. Chatazowana ndechekuti varinga vachimwa mushonga yavo zvakanaka hagona kwaadzokorora kana kuti vatora izvine izvi 2-3 hours unogona kutenga wakuda kuchikafu. Saka kune vamwe vedu vari kumaruzevha fanika kumaroka takaenda anenge asina ruzoro rwakawanda anotoona mapiritsi akumupa dzungu, chaanokwanisa kuita kungostopa anongoregera kumwa mushonga uyo. Ende takatozoona kuti vanhu vakawanda vanenge vakutoregera kumwa mushonga yacho nekuti zveshuva rinokutisa dzungu. Saka maeffects emushonga iyo ari kuti vanhu vakawanda vazostopa chimushonga varegere mushonga.
Vatakaona vanoti mapiritsi aya achangotanga kupiwa pachena, masangano akazvimirira imbopawo vanorarama neHIV and AIDS zvinobatsira kuvaka muviri. Vanoti dai masangano aya akatanga zvakare kubatsirawo vari kushaya chikafu chakakwana.
Dai mapartners ayanga achisapota iwaya adzuka agona kuenda kunobatsira vanhu ava vari kuti kuti umwe mushonga usina chikafu unenge uchitogonzera kuti uve nedambudziko kana kutoshayikirwa nemunhu because maside effects acho kuti munhu akupera simba nedose yemapiritsi atora inogona kuita kuti abva aregedza mushonga. Endi tinenge taruza post side kuti munhu yafa netoti afane kuziya nemushonga waari kumwa. Saka ndifana kuti supplement iyi ndo solution pane ongoro yata achiita isu kusidaita mapartners anoita supplement iyo ichiwanikwa kumafacilities akaita semahospitals.
Imwe zvenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira HIV and AIDS muzvare muchaneta mukamuri vanoti ichokwadi kuti mapiritsi mazhinji anoda kunwiwa nemunhu anenge adya chikafu kuitira kuti anyatsoshanda zvakanaka nekusavhiringa utano hwemunhu.
Tinoona sokuti kusanaya kwemvura kwakanaka kwegore rino kuchakanganisa vanhu vane zvirwere zvinoda kuti vawane kudya kwakakwana kunosimbisa miviri. Vanhu vanorarama neutachiwana, vanhu vane makensa, vana vadiki vari pasi pemakore mashanu navanhu vakura vari pasi pemakore makumi matanhatu mashanu. Nekuti vazhinji vavanhu vemuno muZimbabwe vanorarama nekurima, zvino kana mvura isina kunaya zvakanaka kuti gohwo rivepo zvinokonzerawo zvakare kuti zvekudya mukati memba zvive zvishoma zvinozoita kuti kunyange utano hudzikire.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuhurumende kana kumasangano akazvimirira kuti vachaita sei nechikumbiro chiri kubva kuvanhu vanorarama neHIV and AIDS. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwokusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekutadza kuronga kwehurumende munyaya dzezveupfumi. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mochirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tiri kutarisa kutengeswa kwevechidiki vachiiswa muunapwa kunyika dzakaita seKuwait uko vamwe vanonzi vari kumanikidzwa kuita zvechipfambi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Nyasha Chikwinya vanoti bazi ravo riri mushishi rekutanga banga richange richikweretesa madzimai mari zviri nyore. Amai Chikwinya vanoti banga iri richabatsira vanhukadzi vanoda kutanga mabhizimusi neavo vari mumabhizimusi kare kuti vakwanise kuwana mari pasina zvibatiso kana kuti collateral izvo zvinodiwa nemamwe mabhanga pari zvino. Amai Chikwinya ava vanove nhengo yeZANU PF inomirira Mutare South muparamende vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti vanhukadzi havasi kuwana mukana wekukwereta mari yekushandisa mabhizimusi avo izvo zvoita kuti bazi ravo rifunge kutanga bhanga revanhukadzi.
Tatopinda muchikamu chekutanga bhengi remadzimai kuti vakona kwandiri kuita tatota nemwe dzimishomanani kuti mudzo kuti tane inonzi Women's Microfinance Bank yemadzimai. Gore chatapera zvakare takatarisira kuti tane rimwe bhengi remadzimai zvakare chichataura izvi kuti inonzi Women's Savings and Credit Bank, zvichireva kuti tiri kutinyanya kutarisa kubatsira vana mai vedu kuti vawane mari kuti vakwanise kuzvibetsera, nekuti mabhengi aripo iko zvino izvi havavape mari, vanoti kuti havana security collateral. Asi iso sehurumende chanya kutarisa kugona kwemudzimai, mashandiro emudzimai nezvaanokwanisa kuproducer zvemumba make zvenyika yake nezvekuita export kuti upfumi hwenyika hurambe huchienderera mberi. Tiri kuti semadzimai tiri 52% yepopulation yeZimbabwe. Saka isu kana tisina tisiri empowered zvinoreva kuti kune 52% yepopulation isina basa rari kuita, inochengetwa nechikamu chidiki chimwe chevarume. Saka tiri kuti kana nyika yeZimbabwe ichida kubudira, zvakakosha kuti madzimai anga achipiwa empowerment panyaya dzemari, empowerment panyaya yedzidzo, empowerment panyaya health, empowerment panyaya yekungorwa ugaro hwavo semadzimai.
Banga iri rinenge riri kupi?
Iri rinonzi Women's Microfinance Bank. Zvinoreva kuti ibhengi rakatarisana nezvemadzimai. Tapatenge tari tedza tiri kutarisira kuti mataundi ega ega munenge mune bhengi iroro, nekuti takatarisira kushanda neTOSB iyo tinoziva inobata ivi nekumaruzevha nekumagrowth point. Saka rinenge richitakashira richishanda rakadaro. Chatinongokurudzira madzimai kuti kana mapiwa mari dzacho, itai kuti zvidzokere zvikwanise kuzoenda pane mamwe madzimai zvakare.
Zvichabatsira sei kuti vawane kuva nemicrofinance bank yavo yamataura iyi?
Pane mabhengi aripo agara netsika dzavo neugaro hwavo neculture yavo, ndo agara achirambidza kunyanya kupa madzimai mari. Asi tiri kutaura navo nenzira yepamusorosoro, tichivanyengetedza tichivaudza kuti hamuoni here kuti zvakanaka kupa madzimai mari, sekutaurwa zviri kuitwa namai Lagarde vekuIMF ari kuzvitaura. Tiri kunzwa kuAmerica uko vari kukampena vana mai Hillary Clinton vari kuzvitaura, vamwe muZimbabwe vamugabe vari kuzvitaura. Nyika dzakawanda dzakurudzira kupa madzimai mari nekuti reti yavo yekusadzosa mari ishoma pane varume. Tichaita inonzi financial inclusion pabhengi regarega, zvinoreva kuti bhengi regarega rinenge rine window rinotenge rakatarisa nekupa madzimai mari.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemadzimai amai Nyasha Chikwinya vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdimbo Manyatanga vanoti vese vari kubatwa nemhosva dzekutengesa mitambo vanofanira kukandwa mujeri. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vanyatanga vanoti utungamiri weZifa pasi pava Philip Chiangwa wakakanganisa apo vakaregerera avo vakambobatwa nemhosva dzekutengesa mitambo mongororo yakaitwa navakabe Dhuve avo vaimbove mutungamiri weZifa. Panguva iyoyo vaimbove mukuru wekumahofisi eZifa muzvari Henrieta Rushwaya. Avo vakaregererwa navachiyangwa vakambodzingwa munhabvu avo zvekare vave kupomerwa mhosva yekutengesa mitambo yechikwata chemaorias. Vanyatanga vanoti mukuedza kusandura zvakaitwa navadhuve, vachiyangwa nevamwe vavo vakatowedzera kukanganisa zvekuti vanofanira kukumbira ruregerero mukubuditsa murutsa avo vaibhenge vabatwa nemhosva panguva yeasia gate. Vanyatanga avo vanga vachitungamira sangano revatsigiri venhabvu kwemakore anodarika 20 apfuura vanoti vese vachabatwa vaine mhosva iko zvino vanofanira kukandwa mujeri. Asi Zimbabwe haina mitemo inoenderana nezvekutengeswa kwemitambo yenhabvu. Vachan Sankatan vekuSingapore ndivo vanonzi vanga vachishanda nevemuno nevamwe kusouth Africa kuti vatengese mitambo yemaorias neiyo yemuabsa premiership kusouth Africa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuzifa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvakamira zvakadai, mutambo waiveko hauna kupera zvinofadza apo chikwata chemunyika cheHarare City chakarohwa 2-1 nezanako yekuZambia makwikwi eCup Confederations Cup akatambirwa muRufaro Stadium nemugovera. Chikwata ichi chaive chakarohwa 2-0 mutambo wave kunopera apo Ronald Chitio akanwisa kuti Harare City irambe ichiri netariro. Murairidzi wechikwata cheHarare City Taurai Mangwiro anoti chikwata chake hachina kutamba sezvaitarisirwa.
Hatina kusvika kugedhi ravo masvikiro atatifanira kunge tichiita zvekuti tiwane mukana yekugohwesa tazokwanisa maminetsi ekupedzisira.
Asi Mangwiro anoti vachiri netariro yekuti vanonokunda apo vachaenda kuZambia.
Tine tarisiro yekuti tine zvatinofanira kugadzirisa tichitarisira kuenda kuZambia. Ndodavira kuti tinokwanisa kudzorerawo zvataitwa nhasi.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatichaona mushokori vanoti vari kuona zvakaoma kuti maSunshine City Boys anonobudirira kuZambia ikoko.
Kumberi kune problem because team ine support kumusha kwayo.
Muteveri wechikwata cheDynamos vatafadzwa mutizira vanotenderanawo navamushokori vachiti ivo pave neHarare City iko zvino pakauma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu live talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga inenge iri kuramba ichienderera mberi munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapato anopikisa anoti Zimbabwe People First neTransform Zimbabwe anorwiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF.
Mubatanidzwa wemachechi woita urongwa hwekusangana nevakuru vehurumende pamwe nevemapato anopikisa kuitira kuti vazeye zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Vanorarama neHIV AIDS vokumbira hurumende nemasangano anopa rubatsiro kuti vavavanire chikafu sezvo mapiritsi emaARVs avari kunwa achida kuti munhu anwe atanga adya chikafu chinokodzera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.